Ini ndinoitwawo Mercy Madzimure, ndiri development practitioner. Ndakatarisa muno mamutoko. Tikada kutarisa Black Granite yakatanga kumainiwa makore akawanda. Ini ndava nemakore 24 yainge ingoripo but hapana chinobatika chekuti tingatonyatsoona kutoti pane zviri kuitika. Ende dombo iri riri kutorwa richienda kune nzvimbo dziri kunze richienda overseas. Muno muZimbabwe richidarika nepo nzira dzachona hadzina kunaka, hadzina kumira zvakanaka. Saka zvinonipa mubvunzo yekuti chii chiri kunyatsoitika mukati menzvimbo inoi. Tiri kutadza papi isusu todini sevanhu vemucommunity.
Ini ndetwa Steven Zenda ndabva kuwadi 19 kuchije kuchibeta kudzasuku. Sisimesi mataura chinhu chandifadza zvikuru kwazvo. Pandinoda kuti ndizivewo kuti imimi sezvo mati muri mutungamiriri we something muno mamutoko. Nyaya yegranite inobenefita mba constituents ese here kana kuti emamutoko tine I know kuti tine 3 constituents dziri muno mamutoko. Granite inobenefita 3 constituents idzodze here kana kuti inobenefita 1 constituent inova ine mamines yayo at granite.
Mabvunzo akanaka chaizvo hanzvadzi. Isusu handitiri kuona kuti granite riri kutorwa richiendeswa kuna Germany kunzvimbo dziri overseas. Kure sereki kwariri kunoita zvakanaka richibenefita nyika yese yeikoko. Saka mamutoko munomu kuti singoti one constituency iyoyo chete ibenefiteka. Ndodaira kuti Zimbabwe yese inofanira kutobenefita nemutoko chete kana zvinhu zvese zviri pachena. Zvichinyatsokuitwa negwara kwaro Zimbabwe ingadai iri paneimwe nzvimbo yekutoti nhasi tingadai tisiri kuchema. Zvekutoti mutoko yese inofanira kunge ichitobenefita including Zimbabwe yachona tisatotomboenda kunze kwesoko. Nekuti riri kungoenda ikoko nemari shoma shoma but mari yayo iri kuzogadzira ikoko yakawanda chaizvo.
Ndinoitwa David Chakombera. Inini yangu haisi hausi mubvunzo asi kuti ndakutaura nevanhu vekwamutoko. Black granite yakangofanana negold, yakangofanana necopper, yakangofanana nemadiamonds. Takawana madiamonds I think roughly around 2009. Vazhinji tinoziva kuti takanzwa kufara kuti nyika yedu yawana upfumi. Botswana iri kurarama nemadiamonds. Asi vari kudistributa upfumi huyahuyahu zvakanaka. Inini ndotanga nekupokana futi nepfungwa yekuti Black granite nemhaya yekungoti iri kuno kwamutoko ndeyedu kuvanhu vekwamutoko. Black granite ndeye munhu wese wemuZimbabwe. Munhu wese wemuZimbabwe anofanira kubhenefita kubva kuBlack granite. But chinoti tadza kuti tibhenefite kubva kuBlack granite kana kubva kumadiamonds kana kubva kucopper chii? Ndomubvunzo wandinofunga kuti tingadai tiri kutobvunza. Tingadai tiri kubvunzana.